mutambo wecricket watambwa zuva ranhasi tarwadziwa chaizvo apo takundwa asi hatiwere moyo tinotarisira mutambo wavachatamba neindia wekupedzisira pamwe vachatamba zvinodadisa vokwanisa kukunda futi
tinoona zvedu kuti pari zvino machances avo kuti vaende kumasemifinals anenge apera imi semutsigiri mucharamba muchitsigira here
hongu tinoramba tichivatsigira vakomana ava nokuti zvavatoita so vazhinji taisatarisira kuti vachatamba zvakadai tinotoona kuti ticharamba tichivatsigira kuti vaende mberi uye tinotarisira kuti nekufamba kwenguva tichange tavashasha yekuti kumasemifinal tinenge takutotarisira kugara tirimo masemifinal
tiri ipapo panyaya yemitambo tinoona kuti World Cup yekuQatar ichange iri kutanga mavhiki anotevera imi muri kutsigira zvikwata zvipi kunhabvu uku
chekutanga tenge ichida kutsigira ana Senegal vari kuendana naGhana asi tinozoona kuti kazhinji tinotarisira kuti vakabuda mumagroup stages aya kuti vazoenda kumberi zvinowanzotinetsei saka indiri kutarisira kuti Spain eEngland nana Brazil ava vangangodaro vakanokwikwidza nemadhak hose akaita sana Germany
pari zvino vanhu vari kutambira sei mitambo iyi yeWorld Cup munyika
pari zvino munyika nenyaya yekuti isu takadzingwa neFIFA kuti tisave nemainternational matches vanhu vakatarisira mitambo yeWorld Cup zvakanyanya ibishi kugadzirisa materevhizheni kuti panotanga mutambo uyu vanhu vakwanise kuona bhora ndiyo tarisiro yedu chete yatiinayo zvinoizvi nekuti isu pachedu hatiko kana kuafrica cup of nations hatiko zvakare
tiri ipapo pane vatambi vane hunyanzvi here vamuri kutarisira pachatanga makwikwi aya
ivo vedu vemuafrica ana Sergio Manava tiri kuvatarisira kuti ndokwaa kunyatsonoratidza hunyanzvi hwake hwaakuratidza ari kwaakaenda kuchikwata chitsva chekugermany.